Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 12/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuda kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo yotarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana.
Pane jaya rinoitwa Denford Ngadziore riri kupomerwa mhosva yekuita miti zviri kunze kwomutemo apo aida kusunga vaJonathan Moyo nenyaya yemari dzezimbabwe dzaanga anzwawo dzekurumbira mapepanhau.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti zviri kuitika kune vanorwira kodzero dzevanhu munyika pari zvino zvekushungurudzwa zvave kumutsiridza simba nemweya wekurwira kodzero.
Iko zvino tinoona kuti panga pava kuda kuita chinepfu, vanhu vava kuda kumeta panyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu. Saka zvaitika iko zvino zvinomutsiridza simba guru nemweya wakasimba mukati mevanhu, mweya wechimurenga chekuti parwirwe kodzero. Vanhu vakutaura kuti zvakwana, zvatichada, nguva yakwana yekuti hurumende izive kuti vanhu vayo vanokosha.
Vamwe vanhurume vanoti vakagadzirira chose kufadza vadiwa vavo pazuva reValentine nemusi wechipiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuedza kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo achivapomera mhosva yekuita zveuori yave kutarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana. VaDenford Ngadziore vakasungwa mukutanga kwambudzi wegore rapera vachipomerwa mhosva yekuungana vasina kuzivisa mapurisa apo vanonzi vaironga kuti vasunge vaMoyo avakanga vanongedzwa nenyaya yeuori unonzi wakaitika kuZimdev. Mukuita uku vangadzore nevamwe vavo vanonzi vakatyora mutemo wechikamu chechimakumi maviri neshanu kana kuti 25 wePublic Order and Security Act uye vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita madhora zana. Kuti tinzwe zvizhinji tabata gweta riri kuvamirira vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Pane jaya rinoitwa Denford Ngadziore riri kupomerwa mhosva yekuita miti zviri kunze kwomutemo apo aida kusunga vaJonathan Moyo nenyaya yemari dzezimbabwe dzaanga anzwawo dzekurumbira mapepanhau. Saka zvinonzi akaenda kumaofisi aJonathan Moyo akaenda nevamwe vaainavo akataura zvaakataura zvisina kufadza mapurisa. Nyaya yamudare magweta anomirira hurumende akapira nyaya yavo kudare akapedza akati pedu papera ngaachitaura musungwa. Saka isati takapa chikumbiro chekuti musungwa ngaasataura nekuti vehurumende zvavakataura zvese hazvina maturo, hapana chinobatika chingape kodzero dzekuti musungwa aswere achinetwa nekutaura nyaya yake. Nokudaro tanga taenda kuidare repemutongo wekuti musungwa otaura here kana kuti osunungurwa zvake ofamba oita sezvimwe zvizvaro zvakasununguka. Saka dare ranga risati rapedza kunyora mutongo uyoyo rabva rati tidzoke nemusi womuvhuro watakatarisa uyu nenguva dzemasikati dza2:00 kuti tizonzwa mutongo wacho.
Asi mutemo weZimbabwe unopawo here kodzero kumunhu wese wese kuti angoitawo iyoyo inonzi citizen arrest iyoyo yekuti unogona kungosunga munhu woenda naye kumapurisa?
Ichokwadi, zvinhu zvakadaro hazvina kana kumborambidzwa. Zvinhu zvakanaka chaizvo zvinotaridza kuti zvizvarwa zvinenge zvichiziva kodzero dzazvo. Zvizvarwa hazvidi kuona munyika muchiitwa nyonganyonga, muchiitwa ada zvake ada zvake madirativange. Ndo saka tichikurudzira nyaya dzakadaro kuti dai mapurisa vachibatirana nezvizvarwa zvakadaro zvisingadi kuti hori hurambe huchiitika mukati menyika ino.
Iwe vangadzure vanga vasingakwanisa here kuendawo nemapurisa kuti asunge vamoyo pano kuti iwe vaise mutemo mumaoko mavo.
Vangadzure vakaedza nepavaigona napo kuti vaende nemapurisa asi mapurisa akaramba kusvika pakutokumbira njema kumapurisa kuti zvamaramba kuenda netsvindi paiwo njema nekuti kana ndaona musungwa wangu ndiwane mabatiro vachibva vanyima zvekare. Nokudaro vangadzure vakanga vava kuti zvidai vakawana musungwa wavo mukati medziva idzi vaitosungana makashu kana namakai vachienda naye kumapurisa. Ndochatiri chinangwa chavo.
Vanga vari gweta riri kumirira vaDanford Ngadzore vaobei Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu munyika pari zvino kuri kutomutsiridza simba nemweya wekurwira kodzero. Vamavhinga vanopa muenzaniso wekusungwa kwapasta Ivana Mawarire pamwe napasta Philip Mugadza uye vamwe vakavanda vanorwira kodzero dzevanhu vari kutarisirwa kumiswa mumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana vachiti kuita kwehurumende uku kuri kutosimbaradza vanhu vangavoda kuita chinepfu. Ngatinzwei hurukuro yataita navamavhinga pamusoro penyaya iyi.
Ikozvino tinoona kuti panga pava kuda kuita chinepfu vanhu vava kuda kuneta panyaya dzezvekukurira kodzero dzevanhu. Saka zvaitika izvozvino zvinomutsiridza simba guru nemweya wakasimba mukati mevanhu, mweya wechimurenga chekuti parwirwe kodzero. Vanhu vangotaura kuti zvakwana, hatichada, nguva yakwana yekuti hurumende izive kuti vanhu vayo vanokosha, zvakarewo kuti hatina kwatinoenda neuroori hunenge huchiitwa, nekuti tinoziva kuti kwemakore akawanda kwazvo makumi matatu neanoraudzira hurumende yezimbabwe yava Mugabe yanga isingateereri zvinodiwa nevanhu. Zvakarezve yanga iri iyo iri pakatikati pezveuori, asi iko zvino tinoona kuti vanhu vakawanda nevanga vasina chavanozivikanwa nacho vari kusimuka vachitaura vachiti hatichakwanisi kuramba takanyarara tichiona mari yenyika ichitorwa nevashoma, zvakarewo tichiona kuti vatinotarisira kuti vatungamire nyika mune zvakanaka ndivo vari kunyanyombunyikidzwa panyaya dzezvekodzero. Toonazve kuti gore rinouya tiri kupinda musarudzo, nekudaro igaro ziva kuti hurumende yezimbabwe inobva yanyanyisa kumbunyikidza kodzero dzevanhu yakatarisana nesarudzo, nekuti inotya kuti kana kodzero dzikaremekedzwa zvichida musarudzo mungabuda zvimwe zvisingatsigiri hurumende iri kutonga yezanu PF.
Asi mungaona here pachizoita nguva vamavhinga yekuti hurumende ingataiwa vanhu itai zvenyumadira ajojina?
Hongu kwazvo kwazvo izvozvo zvinoitika, nekuti ngatirangarirei kuti mugore ra-2013 takava nebumbiro idzva remitemo rinotaura pachena kodzero dzine munhu wese chizvarwa chezimbabwe. Vana vezimbabwe vane kodzero kuburikidza nesarudzo murunyararo kuti vatsvage hurumende yakafanira yakanaka inoremekedza kodzero. Ndokusakei tichiona kuti gore ramangwana ra-2018 rakakosha panyaya dzesarudzo, nekuti munhu wese anenge achiziva kuti iyi hurumende kana kuti iri bato hariremekedzi sarudzo, iri bato ndoringaremekedza sarudzo dzevana. Saka tava kusvika padhuze, tava kusvikawo kwamvura yachika makumbo panyaya dzehurumende dzisingadi kuremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mvura iri kuramba ichinaya munyika inonzi iri kuparadzawo dzimba, migwagwa nezvirimwa munzvimbo zhinji dzemunyika. Imwe nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri musha weChilonga uri kuChiredzi mudunhu reMasvingo. Mvura iyi iyo iri kukonzerawo mafashamo mune dzimwe nzvimbo inonzi yakaparadzawo dzimba dzakawanda muHarare, Bulawayo, muBeitbridge nemamwe maguta emunyika. Kuwanda kwemvura uku kunonziwo kwasimudza humutu hunoparadzira chirwere chemalaria. Mukuziya nezviri kuitika, tabata mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya avo vanga vari kuChiredzi.
Tiri kuona mwe tiri kufamba muzhinji umuno munzvimbo zhinji dziri kunoku, dzimba zhinji dzimwe dzakadonha kumaruzevha, matoilets akadonha, migwagwa mizhinji imwe yakapera kucherwa and takuona zvakare kuti kwaita problem yekuti mosquito dzawanda zvekuti chirwere chemalaria chaakutange kusimuka.
Inzvimbo ipi yamuri kutaura nezvayo kuchiredzi kwamuri?
Izvozvizvi ndiri kunonzi kuChilonga.
Saka vaiti dambudziko rakanyoita remafashamu rakakonzerwa nei?
System yekuti drainage iri poor kunzvimbo zhinji. Then chechipiri ngechekutiwo vanhu vakake dzimba dzavo for the past 5 to 10 years ago vanga vasina kumbonyatsoona mvura yakanga yakati simbei. Saka kuaka kwacho kumwe kwacho kwakusina udzamu hwakanyanya. Saka pakazouya mvura apapa ndo pakazovhiringe vanhu vazhinji.
Mataura nezvedambudziko rechirwere chemalaria rakakombawo zvakadii?
Tikuona kuti vanhu vazhinji vari kuenda kumaclinic vechitestwa positive kumalaria. Ipo papa ndatombotakura vamwe mai vandaendesa pane imwe clinic vairatidza kuti vane malaria. Then vanhuwo vamwe vandambotaura navo vanga vachitaura kuti nhingi nanhingi vari vakabatwa malaria. Saka tikuona kuti panogona kutoita problem yemalaria. And imwewo challenge iripo ngekuti kuri kunzi ivo vemalaria control vacho havana mushonga pari zvino zvokuti vafambe mudzimba vachispraya.
Ko ivo vakawirwa nemadambudziko emafashamu kana kuputsirwa dzimba nemvura vane rubatsiro rwavari kuwanawo here?
Vanhu vakawirwa ngedzimba nematoilets havana rubatsiro rwavari kuona so far. Nzvimbo zhinji kuno kumasvingo province inoi nechiredzi ino pamwe chete nekumanikaland uko kwatakanga tichifamba uko kuenda kunana mberengwa uko pamwe pacho nzendo ye5 kilometers unotoifamba 2 hours hapana rubatsiro rwuri kuitika.
Vanga vari vapishai muchauraya vano vemutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vari parunhare kuChilonga kuchiredzi neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Mishek Gondo vanoshanda ivo nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti NAYO. Mukoma Mishek vari mune muwo mubatanidzwa wevechidiki uchangoparurwa unozikanwa wayo nekuti hashtag leave no youth behind 2018. Tinokutambira nemufaro pano pastudio 7 mukoma Mishek.
Ndinotenda.
Mukoma Mishek, mukatudza kuti chii chaizvo chinonzi hashtag leave no youth behind 2018?
Ndingati mubatwanidzwa vechidiki muno muZimbabwe. Vechidiki vakagara pasi tichitarisa vechidiki kubva maprovinsi eZimbabwe anova iwo ari 10. Koita Students Union inomirirwa neZinasu. Koita National Association of Youth Organizations, koita NANGO Youth Sector Innova Advisor, vakagara pasi vakati zvakakosha sezvakataurwa nebumbiro remutemo rinova Constitution yeZimbabwe paSection 20 vachiti mayouth anofanira kunge achiparticipata mune zvematongerwo enyika, mune zveikonomi. Saka tichitarisa nenyaya ya2018 election, vechidiki vakaona kuti pane nzira dzakasiyana-siyana dzinofanira kushandiswa kuti vechidiki vaone zvakakoshera kuti vange vachiparticipata musarudzo dzichauya, nekuti sarudzo idzi dzinowana dzichiafekta upenyu hwavo nezvavanoita. Ndo pakabva pabatanidzwa boka iri rinenge richifamba natingati anonzi 4 pillars. The first pillar rinotaura richiti iro go mobilize, zvichireva kuti izvoni tinofanira kuenda kumatima enyika kumamisha tichimobilize mayouth kuti vange vachikwanisa kuparticipata munenyaya dzekuvhota. Pillar rechipiri rinonzi iro go educate. Tichitarisa izvo kuti zvakakosha kuti vechidiki vadzidziswe muZimbabwe yose kuti vaone kuti zvakakosha kuti chii zvakakoshera kuti vange vachiva vanoparticipate munyaya zvekuvhota uye kune nyaya inonzi biometric voting iriko vadzidziswe kuti zvinombofamba sei. Pira rechitatu rinova iro go register. Vadzidza vozoti panotanga kuregistwa nezeki voenda kunoregister. Pira rechina rova iro go vote.
Saka nemasangano ese amuri kushanda nawo aya muri kufunga kuti mungakwanise kuti vechidiki vakawanda zvakadii vange vachinyoresa kuvhota.
Kutenderana kwatakaita takati nemapercentage atinawo takaona kuti tine 47% dzemayouth are eligible to vote in Zimbabwe. Saka takatarisa kuti takatageta 2 million voters vanova vanoregister uye vachizovhota.
Asi mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti munge muchiita kuti vechidiki vanyorese kuvhota?
Zvikwanisiro zvekutanga tinazvo, zvikwanisiro ndivo vechidiki. Chekutanga zvikwanisiro zvatinazvo ndivo vechidiki varipo. Chechipiri zvikwanisiro sekutaura kwandamboita kwekuti makatarisa vari party list ve hashtag leave no youth behind 2018 tiri kushanda nemapoka ari kubva kuma provinces ese gumi eZimbabwe. Makatarisa kuma Tablelend North kuna provincial coordinator wange Human Rights Youth Forum inoshanda umomo mumati North vachakwanisa kuestablish ma district nema ward committees kuti vakwanise kumobilize. Makaenda kwa Mutare munoona kune Mutasa Youth Forum, makaenda kumasvingo kune Raft, makaenda kumat South kune CYGT Masawe. Saka avanhu vanogara mumacommunities iyayo. Chechipiri tiri kuti pazvikwanisiro zvedu seboka revechidiki National Association of Youth Organization pari zvino tine mari dzatiri kuwana kubva kumamembers edu vari kusapota kuti boka irori rehashtag leave no youth behind riendere mberi. Makaona vhiki rakapera ero takaunganidza macoordinator paCrestal Oasis tichiplana patakarelease press statement yedu. Izvi zviri kubva kusapota kwatiri kuita nemamembers uye private sector, we are engaging the private sector, uye tiri kuingenja zvakare hurumende, tiri kuingenja zvakare even my international partners avo vane donzo rakafanana neredu kuti vauye vatisapote tikwanise kuti vechidiki tisvike kwatinofanira kusvika.
Saka vechidiki vanozonzi vavhotere bato iri here kana kuti muri kungokumba dzose?
Ndo chinhu chatiri kutarisana nacho chekuti isu boka redu rehashtag leave no youth behind rinonzi riri nani partisan. Zvireva kuti harina bato ratichange tichiti tiri kusapota bato iri. Asi zvatichaita muburikidza nebumbiro ratakaita nekutenderana kwatakaita, takati pane zvinhu zviviri zvakakosha zvatichaita. Chekutanga pane yatiri kuti peace pledge. Peace pledge kukambeni patinge tichiita iyi tiri kuti mapolitical parties ese angangova ari 55 tichamita nemapresidendi avo ese kana kuti mavice president kana kuti anenge adesignatwa kupati iyoyo tichiti vasaine peace pledge yekuti maelections achaya 2018. Tinotarisira kuti mayouth achashandiswa paviolence, vanhu mapolitical party asashandise vanhu paviolence. Kechipiri apart from peace pledge tine yatiri kuti youth manifesto yatichakonsulta around the country. Kutaura kwandiri kuita kuno taseta musangano muviri, mumwe uchaitwa muHarare atinoti Northern Region, ichaunganidza mayouth, mumwe wachaita kwaMutare atiri kuti Eastern Region. Kwatiri kuda kunzwa kuti mayouth zvavari kutarisira zvavangade mumavhoti ndezvipi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Mishek nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinokutendai zvakuru nekutipinza kwamaita muchirongwa kuti tikurukure nenyaya yakakosha kudai.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Mishek Gondo vanoshanda nesangano reNational Association of Youth Organizations kana kuti NAYO. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing, iye zvino toenda kuna Chioneso Jani weStudio 7 kwaanotipawo chirongwa chake chechitendero.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chechitendero. Zita ndinoitwa Chioneso Jani, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na mufundisi Mawongera wechurch yeKingdom Revival Times Ministry International. Makadi mfundisi.
I want to pa ngo makadi yenu.
Tinofara.
Tinotiebenesa. Sevana veIsraeli. Tinotiebenesa. Sevana
tipe maridyo yenasi.
Nasi tunataka pamsoro kuzarurwa kwemukova naJehova gore rino. Kusho kumsoro kudenga uruda kunzi uvandudzwe pano pasi. Idzokere pane zvaundorwa mushoko raMwari kuti rumutsiro rutange mukati menyika yekwedu. Aha.
Zvinorevei munhu washi.
Ugureva kuti mupenyu munyika imwe yamamikova inenge akavharwa. Munhu achedza kuita zvaanoita zvichiramba kufamba kusvika paari kuda. Mamaridzo anhasi inobva mubhuku raIsaya 22:22. Aha. Kutaura pamusoro pemikova inenge iri kuvhurwa naJehovha mukati meupenyu hwevanhu yanga yakavharwa kwenguva refu kuti vanhu vaitirwe nyasha. Ishe vaoneko kuti variko vari kurarama. Panovhurwa naIshe Jesu Kristu hapana anovhara, pavanovhara hapana anovhura. Saka tikange tatenda kwavari vanotivhurira mukova votitungamirira pane chimwe nechimwe. Tichingodana chete kuzita rake hakuna chimwe chinhu chinodiwa kudana kuzita raIshe Jesu Kristu nekurirarama pariri toitirwa zvakanaka pane chimwe nechimwe. Ishe vanodurura nyasha dzavo nengoni dzavo dzinoonekwa pamusoro pemumwe nemumwe. Saa zvakaoma zvichisunungurwa vanorwara vachiporeswa. Vakafungwa vachisunungurwa munyika imweya kuti nyasha dzionekwe kuti munhu abudire pane nzvimbo dzese dzaanenge dziri kunetsa asi rukoko rwaJehovha kana ruchinge rwatambanudzwa rugere kupfupikiswa kuti rwupodze runopodza ruchisunungura mbiri chipiwa kuna Ishe Jesu Kristu. Tikafumudza Ishe Jesu Kristu tikararama pavari tinoitirwa zvakanaka chimwe nechimwe chinoendeka. Kureva kuti mukova kana ichinge yavhurwa hakuna chinotinetsa. Kuita kuti mukova yedu ivhurwe kutenda kwavari Ishe Jesu Kristu kuti vakava nerimwe ramazuva pano pasi vakashumira vakaroverwa pamuchinjo kwavo vakafa vakavigwa nezvaritatu baba vakavamutsa kubva kwakafa. Naizvozvo tinowana dzikinziro yedu kunze kwazvo hakuna kumwe kwatinowana ruponeso. Ndo patinowana ruponeso rwedu, ndo patinowana dzikinziro yedu, tofurirwa nzira dzedu, tofamba munyasha dzeIshe Jesu Kristu. Ushe kururama ndekwavo kwaIshe Jesu Kristu, kwavo kuri muna Ishe Jesu Kristu. Kana tichinge tatoraiwo tava nekururama kwaMwari ndiwo anenge otiraramira. Saa tichakwanisa kurarama tichinge tafa pamuchinjikwa tovigwa ivowo mukamatiri voita basa rose vari mukati medu vachitungamirira pane chimwe nechimwe. Nzira yavo yoonekwa, ukuru hwavo hwoonekwa, mbiri yopiwa kuna Ishe Jesu Kristu. Handina mashoko mazhinji anikatauri asi ndoti vanhu ngatiuye kuna Ishe Jesu Kristu tiitirwe zvakanaka muzita raIshe Jesu Kristu. Amen.
Kuti upenyu hwangu huzarirwe semuKristu ndoita sei?
Kuterera nekurarama shoko raShe zvarinotitaurira pane chimwe nechimwe. Hakuna chinokona mukati meupenyu hwedu. Tinokubudirira nguva dzese.
Zita rekuti Vaivho inorevei?
Kana chitaura revival tikutaura kumutsa chinhu chagara chirimo mukati memunhu chekunamata chakafa chichidzorerwa panzvimbo.
Vanhu vanokubatai sei mufundisi?
Namba dzangu dzinoti 0772 89301. Tiwana vanotiwana tiri muHeathcliff. Vakafona ndinovadirekta kuHeathcliff patiri kupindira patsvapatsva tetenge tovadirekta kuti tiri pakati. Kana ari mafriday ega ega vanoya panamba 92 muna 36 Street Heathcliff. Tenge tine munamato usiku kubva na 9 kusvika na 4:30.
Avo vanga vari mufundisi Mavongera wechurch yeKingdom Revival Times Ministry vari kuHeathcliff. Kambo katashandisa kanonzi Ebenezer kachibva kuRo Makawa. Anokuonekai nemufaro ndini Chioneso Jani weStudio 7.
Tinotenda Chioneso, Chioneso Jani weStudio 7. Musi wechipiri svondo rino ruzhinji rwevanhu munyika ruri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva reValentine's Day, apo vanhu vanoratidzana rudo nevadiwa vavo kuburikidza nekupana zvipo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira maruva nezviwitsi. Asi kazhinji vanhurume ndo vanotarisirwa kuparanga vadiwa vavo nerudo kuburikidza nekuvaitira zvisionekwi mudziwebwe. Zuva reValentine's Day rinocherechedzwa musi wa14 kukadzi gore roga roga. Mukuziya nezveValentine's Day yegore rino tabata mutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai Vukani Madhodha vatemba nzounenda kuti tinzwewo kuti vanoti kudii sesangano revarume nenyaya yeValentine's Day.
Ndinotenda kuve pachirongwa vakandemiri. Chandingangoda kuti ruzhinji ruzive zvinhu zvavanotoziva kare ndechekuti tsika yekurangarira Valentine itsika yakuremekedzwa chaizvo nevechidiki nevechikuru muZimbabwe. Takatarisawo zuva remusi wa14 February. Ndiri kungoonawo varume vachigadzirira asi nepadiki pavanapo chikuru chirungonetsa ndechekuti vazhinji havana mari mudzihomwe. Asi ndikuona vachigadzirirawo kufadza madzimai avo. Vamwe vachitiwo vanotenga zvinoyevedza meto zvakafanana namaruva, mamwewo mapresents akadaro, vamwe vatarisirawo kuendesa madzimai kumadhina. Asi harisi zuva rakafanana naChristmas rekuti zvaro vanhu vangade kuenda kumamisha. Izuva rekuti vanhu vanotandara vari panzvimbo dzepadhuze nepamba, vamwe vari padzimba asi vachifadza vadiwa vavo.
Vazhinji vanoti izuva rinenge richitarisirwawo kuti madzimai anga achiremekedzwa nekusangotengerwa maruva nembatya nezvimwe zvakadaro, asi kuti varume vatorowo kana mamwe mabasa emudzimba. Munoona vachiita here izvo?
Vazhinji vaakuzviita, asi chisingadiwe nevarume vakawanda chandakaona kutumwa kuita mabasa iwayo. Bhozi, munhurume akatumwa kunzi ndisukire mandiro nekuti Valentine's Day inobva yaita sekuti inonzi pachirungu yaye attack on a man's ego. Saka regedzai vanoda kuzviita vaite nemwoyo yavo, chisave chinhu chekuita nekutumwa naiwo madzimai. Iwo madzimai ngavangotarisira kuti varume vavo vaitire zvinoratidza rudo.
Iwo madzimai munoonawo here vachitambira nemufaro iro danho rekuti varume vari kuvaratidzawo rudo irori, vanoappreciata here?
Ndingakuti inyaya inofamba nekusiyana-siyana kwevanhu. Vamwewo vanoona sekuti tiri kuvharwa kumeso, asi ruzhinji rwaakuzvitambira kuti tiri kuratidzwa rudo nekuti itsika iri kuuya kwatiri yakanga isiri yedu, asi itsika yatambirika chaizvo mukugara. Asi ndinongokurudzira hangu kuti vanenge varatidzwa rudo zvitambireiwo zvakadaro. Musatarise sekuti pane zvimwe zviri kuitika zvisine nerudo mukati. Kwozoitawo vanenge vasina kutengerwa maruva, musati varume venyu havakudei. Valentine hazvingorevi maruva kana kuendeswa kudhina, kungoratidziwawo rudo.
Vanga vari vatemba nzounhenda vanotungamira sangano revarume svinurai Vukani Madhodha vari parunare muHarare nestudio 7.
Tell myself that it could work out.
Maybe it's not meant to be.
You make me hate myself for somebody else
when it should be you and me.
Though my friends keep saying we'll get better,
maybe it's not meant to be.
Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're always.
Kwisa yekambo meant to be kubva kuna Aisha Don. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. Nyaya yemurume ari kupomerwa mhosva yekuda kusunga gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo yotarisirwa kunzwikwa zvakare mudare mangwana. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vati vamavhinga vanoti zviri kuitika kune vanorwira kodzero dzevanhu munyika. Kushungurudzwa kwavanonzi vari kuitwa nehurumende zvinomutsiridza mweya nesimba rekurwira kodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina nitungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lambili ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele sincedisane iSADC EAU babone ukuthi uMgabe uyalandela amaSADC rules akhambelana nokhetho.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
EZimbabwe leSouth Africa zithiye wonke lamazwe ku-constitution yabo kula izinto okuthiwa ngama-human rights, amalungelo awabantu. EZimbabwe amalungelo abantu asephepheni kuphela.
Ivan, kambe eZimbabwe kudingakala umuntu ofana lo Malema lebandla lakhe le-EFF na ukumelana lebandla leZANU-PF ikakhulu ePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lithi kulokubandlululwa kwamalunga alo ekwabiweni kokudla okuphiwa abantu abalambayo engwizi. Owake waba ngukansila wesigaba lesi unkosikazi Theodora Vundla utshele iStudio 7 ukuthi ungomunye wabancitshwe ukudla lokhu ngukansila weZANU-PF esithi ngokwamalunga eZANU-PF kuphela. Inhlanganiso ekhangela kakhulu okwenzakala emazweni angahlalisekanga e-International Crisis Group, i-ICG, ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisa wonke umuntu. Inhlanganiso le ithi icho lokhu ngekubone kusenzakala ekhethweni lwama-by-elections lapho okube lokwethuselwa kwabantu khona lokuthengwa kwamavoti libandla leZANU-PF ngokudla. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo uthi le ayisiyonto emangalisayo.
Isikhathi sesifikile ukuthi izizalwane zaseZimbabwe hatshi kuba kotshwangela yedwa asihlanganise namakhanda siyebangisa uhulumende ukuthi alungise izindlela zokhetho ukwenzela ukuthi umuntu akhululeke. Njalo kumele sikhangele osobhuku nama-chief ukuthi njengoba yibo abathi ababesetshenziswa ukuthi badilize abantu bangaze benza intandaro ekhethweni babuyele babe yibo abakhuthaza uZulu ukuthi sebedubike besokwanele kabakhankaseni ukuthi uhulumende avule indlela zokhetho ukuthi bonke abakhankasayo bangaze bahlukuluzwa, abantu bangadinga ngokudla ngokuthi uhulumendeni awuyazi ukuthi kuleli lizwe kule ndlala.
Imithetho ephathelane lokuqhutshwa kokhetho yona libona iguqulwa yini ngaphambilini kwalolu khetho?
Okwakhathesi sizama ukuthi sisebenzisane lezeki sokufomwe ama-committees ayi-9 ezethi lapho okuhlala khona ibandla le-MDC leZANU-PF la iyahlala. So abazama khona ukuthi bacubungule imigoqo ekhona enza ukuthi ukhetho lungaze laba khona. So into esizasithisa khathesi luhambo lenziwa ngobaba uTsvangirai ebhoda ngama-provinces wonke ukuthi azwisise ukuthi uZulu yena ovele ngoyovotayo imigoqo ekhona enza ukuthi bengavoti yiphi and iningi labo bakhala ngokutshaywa, bakhale ngokuncutsha ukudla ngokuthi uhulumende akazi basendlaleni, bakhale ngokuthi osobhuku lanxa bengaholi lalutho yibo abasetshenziswayo ukuthi abantu bangazibalandela intando yabo balandele intando yezayo. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi yebo naye kulama-organizations nalawo abona ukuthi ukhetho lwanexte kalisoze libe nempumela enhle ngoba livele luzantshontshwa. Kumele sincedisane iSADC EAU babone ukuthi uMgabe uyalandela ama-SADC rules akhambelana nokhetho.
uNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Udlakela oluqhamuke edale lePhalamende lakwele South Africa ngolwesine phakathi kwamalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters lamapholisa lokhelo semlonyeni yabanengi. Udlakela lolu luqale ngesikhathi amapholisa ezama ukususa amalunga e-EFF kuleli dale ngamandla ngoba usomlomo wedale ubethe ebevimba uMongameli Jacob Zuma ukuthi yethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Nation Address. Esikhathini esiningi kuba le ngxabangxoza ePhalamende yakwele South Africa ebangelwa i-Economic Freedom Fighters. Bakhona abathi eZimbabwe kudingeka umuntu ofana loMalema lebandla lakhe abalisibindi sokumelana lomgabe leZANU-PF yakhe. Sixhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo ose-South Africa sambuza ukuthi uvumelana lalumbono na.
Into enziwa ngomalema le-EFF basebenzise ngathi ukuhlakanipha, abanye abantu bathi ukuthuthu. Bakunanzelela ukuthi ngamavoti akulanto abazayipasa ePhalamende ngenxa yokuthi bona balutshwana. So lezi zinto zokuphazamisa uhlelo yindlela yokujezisa i-ANC ukuthi i-ANC yona isebenzisa i-majority ukuvumela izinto ezingesemthethweni. Sizakhumbula ukuthi i-parliament ike yathi uZuma akufanelanga abhadale lutho enkandla. I-constitutional court yathi no, i-parliament bekubumbanisile. Siyananzelela ukuthi nayo i-ANC isebenzisa i-majority yayo ukwenza izinto ezingekho emthethweni. EFF nayo ngoluhlangothi kayilayo imajority futhi isebenzisa udlwangudlwangu.
Bakhona abathi eParliament yeZimbabwe ukufunakala umuntu onjengomalema lebandla lakhe le-EFF. Ulubona njani lolu daba?
EZimbabwe leSouth Africa zithiyeni. Wonke lamazwe ku-constitution yabo kula izinto okuthiwa ngama-human rights, amalungelo abantu. EZimbabwe amalungelo abantu asephepheni kuphela. ESouth Africa ngapho amalungelo abantu yinto eyenzakalayo ekhona. Uhulumende weSouth Africa uyahlonipha amalungelo abantu. EZimbabwe uhulumende ungazama ukuthi wenze izinto eziphisana naye lokufa ungafa, lokunyamalala unganyamalala. OMalema bayenza ukutanasa lokhu abakwenzayo baklolode kungenxa yokuthi bayakwazi ukuthi eSouth Africa impilo yabo iqakathekile, uhulumende uyayiqakathekisa lanxa kungazi bezeni isijeziso siba lula. EZimbabwe isijeziso yimpilo yakho.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ngelifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Lingalitshona njani izulu kandaba lapho likhona khona ngapho ke eZimbabwe? Mina ngapha ke Washington DC ngiyaphila. Yena namhlanje ke indengidombe endala uStars Thebe Mate. Ingazithi namhlanje engabe ngapi? Kodwa uthi ngimbekelele kunjani ke indombe endala?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Ngiphilile kakhulu, kunjani ekhaya khona ngapha?
Hayi, ku right mine wethu.
Yeah. Awubona ke. So ngiyazi ukuthi izulu liyachansa bile kumangalisayo. So lichaya nje kule minye imkhubo kumethi yenziwe phela ngesikhathi sezulu. Kambe kungabe kuyini kumethi ngabantu bakweza khona
nxa lisena lisenze nje akudla mkhuba oqhawundana nokuthi liyana. Okuqakatheke kakhulu ukuthi khonapho mhlali yabe line kakhulu abantu bavuke bengaye emasimini lingana lingathi lilamatshe abantu bavuke behloniphe ekuseni libangazi bavukele ezindimeni zabo lingani liyakhwaza, lingani liyakhuluma, abantu bahloniphe kuphela kuseni kwakhona bangavukele emasimini. So ngathi ngxenye nxa selithambama emini abantu bavukele khona bangaphikisani le nkosi nxa yise ite yasebenza ngolaka. Imikhuba efunekayo yenziwe, siyaqalisa isizulu, abantu benzile imikhuba, baye emagangeni, bayalenjeleli. Yikho kuhle okwenziwayo ngesintu sethu sabantu abamnyama. Yenziwe imikhuba endaweni zonke ezahlukeneyo. Lakhona lapha kwelethu eMandebele, abantu bahambile sibilindelele ngale madobheni Dojeni, bayenza imikhuba emihle, kuthula okwethulayo. Okuqakathekileyo ukuthi loba selihambile izulu selililutshwana, abazakuzuza emasimini abantu kuhambe kuyechinswa khona ngapho kule ndawo zemtolo, khona kuyechinselwa emtolo, abemtolo bathwale futhi labo bahambise elitsheni khonokho okuzuzakeleyo, amazambane, indlutshanyana, umunjanyana, kuyebiliswa kulungiswe kwenziwa isintu kwenzela ukuthi sibe lokubonga okulesintu ukuze la kumnyaka elandelayo iyezi lisithande.
Ye, nxa kuqiniswa kwampana ke akunjeli ukuthi kuqiniswa njani.
Hayi, ngizabe sengidlulile kulokho okungilingeneyo. Ungathwala kuhanjiswe emtolo, abaphathi bemtolo balendlela yamasiko okuhlanganisa izilimo, akuqhinsi ngamunye ngamunye. UMadube uyabe buyelo kwakhe, uDlodle buyelo kwakhe, uChume buyelo kwakhe, kubekwa ndawonye. Abaphathi bemitolo ngayinye ngayinye balendlela yamasiko yokuhlanganisa bese kuchinswa ngumuntu wonke, bese kusuka lapho-ke sengokumelana kwabo ngemitolo yabo bonke sebeudwende solusiya enjelele lusiyahambisa izilimo ngelanga linye liyabe libekiwe.
Awubone-ke
lakhona ngale-ke
qhubeka
lakhona ngale-ke emitolo kuzoba izigaba ezahlukeneyo, kuyamenyezwa abavela endaweni enje sokubuyisa sakhona sesokuhlangene okwabakhona ngale, abavela endaweni enje sesibuyisitsha sakhona, zonke ziphelile entabeni khona ngale. Sokusenziwa-ke lawo uphethe umkhuba waleyo ntaba okuyiwekiyo usesenza umkhuba wesintu. Engasoze ngikwenze lapha babadube emoyeni yikuchasisa umkhuba wesintu efonini. Kodwa ngikutshoyo ukuthi abantu babaqoqane bahambe kuye kwenziwa imikhuba eyenziwayo eyimfihlo yamatshe ahlukeneyo.
Isikhathi sethu sesihambile sibili-ke Mathebe, ungathi-ke nxa ungavakelisa uZulu ukhulume-ke ngemikhuba leyo ukuthi kambe ivele lokho iqakatheke okunganani. Ngamafitshane sibili Ntombendala.
Imikhuba yesintu Mahlabe Zulu iqakatheke okunye okumangalisayo. Kuqakathekile ukuthi umuntu azazi isimo sakhe ukuthi ungumuntu wesintwini, aqhube isintu ngendlela efaneleyo. Ukugcina amasiko yikho kuphumela isisizwe. Isizwe ngasinye ngasinye siyisizwe ngamasiko aso. Lo mbhalo iBhayibhili likaNkulunkulu lithi isizwe ngasinye ngasinye asigcine amasiko aso.
Ye, uyijaye kakhulu-ke indaba yethu. Sibongile kakhulu-ke Ntombendala.
Siyabonga.
Siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Stars Thebe Mathe, yena oyincwadi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Khulani David Ndlovu olilunga lebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. Sixoxa ngodaba lokuxotshwa kwamanye amalunga kuleli bandla agoqela umnumzana Didimas Mtasa lo mnumzana Rugare Gumbo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovini.
Ngiyajabula kakhulu ukuba kuhlelo lolu lwabantu abatsha.
Siyabona kulokuzamazama ebandleni lenu lapho, kwenzakalani?
Hayi, thina njengabantu abatsha siyakusapota kakhulu lokhu. Siyajabula kakhulu ngento eyenziwe ngupresident wethu Dr. Joyce Mujuru. Kuhle kakhulu, kuyathokozisa and kuyatshengisa ukubana ibandla lethu liyaqhubeka liya phambili.
Ayisikho ukudilika kwebandla yini lokho ngoba sibona ugumbo labanye bakhe bathi ngeke baxotshe ngomjuru ngoba yibo abasungula ibandla.
Ukusungula ibandla kungabe kuyibo sibili abasungula ibandla. But ibandla leli lona lithi People First. And People First lo utsho ukuthi abantu bahamba phambili kulama leaders abo. And masikhangele umtasa logumbo ayisiwo abantu labane abantu abakuthakazelayo ukuthi bebe yibo ama-faces e-party balento eziningi abazenzayo kuZANU-PF and ngokubona kwami bekungavalela izinto eziningi kakhulu if uhlala kuyibo ababa yibo i-face ye-party yethu ngakho umama uMjuru samsupport kakhulu ngakhona lokhu akwenzileyo njengabantu abatsha okutshengisa ukuthi even lobani lobani ongabe seMashonaland ongabe seMathebeleland sengakujabulela ukubuya azojoyina ibandla lethu ngoba selile abantu abatsha phambili abangela zinto ezimbi abake bazenza kudala.
UNkosikazi Mjuru yena limbona emsulwa yini?
Umama yena akazange wathi umsulwa kodwa umama ezintweni eziningi ezingathandwi ngabantu beMathebeleland kazange waba yingxenye yazo. Into nje aba yiyo yona ukuthi waba waphila labantu bona laba babesenza ubudlwangudlwangu ngesikhathi ekuZANU-PF. Yikubona wathi ephuma kuZANU-PF wathi no mana lami ngeke ngibe leparty engizatshengisa abantu ubukhokheli obuhle, ubukhokheli ebengingatholi ithuba lokuthi ngikutshengisele ngesikhathi ngikuZANU-PF. Ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuthi kuZANU-PF lapho okulomgabe khona akulanto enhle ongayenza ngoba into eyenziwa izinto ezifunwa nguye, izinto eziplanwe nguye, ungazibe yileader enjani akulanto ongayenza because vele uzahlala ophakathi kwesystem yena leyana embi. Ungazozama ukuthi mana ngitshintshe ma uzofuna ukutshintsha uthi no lokhu kubi bayakuxosha njengoba libona layo mama uMjuru bamxosha ngoba kuningi engayingavumelani lakho esesekuZANU-PF bagcina bebona ukuthi umuntu lowo usefuna ukuthi maybe sengathi sekhulisa bamxosha.
Bathi njalo ogumbo Ndlovu onkosikazi Mjuru ngumntu ozehlulekelayo kalabo ubukhokheli ngaphakathi nakwakhe kakwazi ukuba ngumkhokheli njalo onguntando kayiphikiswa.
Thina ekusebenzeni layo mama so far siyajabula kakhulu ngoba uyathatha isikhathi sakhe esokuthi asilalele njengabantu abatsha. Ama-meetings esiba lawo laye singama-youth uyabona sibili ukuthi umama uyafisa ukuthi ngabe iyasikhuphula sibe ngabantu ebantwini. Uyawubona laye ukuthi njengomuntu ongumama mayehlezi esikhangele uyasizwela usizi afise ukuthi ngabe nguye okuphawa ngabe iyakuguqula konke lokhu. Hayi mina angiboni sibili ukuthi ngabe uyehluleka ngoba ungakhangela akula muntu owayengaba ngu-deputy president for 10 years engelanto eyenzayo ephathini kube kuthiwa uyehluleka. Elida bona labo mtasa labo gumbu bona bathi bona umama lo uyehluleka ehlulwa yini na wayevele balida kuZANU-PF baxotshwa babuya futhi bamcela futhi ukuthi azoba leader. Singathi umuntu enjalo uyehluleka sibili.
Ulibona liminjani kusasa lebandla lenu?
Ama-members ethu ajabule kakhulu sesibona iparty yethu siqhubeka kuhle manje kungaselanto engasiphambanisa. Yabona manxa sokulento entsha eyenzakeleyo ekhaya. Mawuba bethenga imoto ekhaya mayekhaya ongela moda kumbe makulomalumelwane obehlala evala izinto endlini ukuthi izinto zingahambi kuhle mayesesukile kumbe waya kwelinye ikhaya ukukhululeka lokho okusala kusiba khona ekhaya yikho esesilakho thina ekhaya. Kanti sesibona iparty yethu siyaphambili ngoba kunje omtasa labo gumbo bengabantu labanade bengafisi ukuthi sikhulumisane lamanye amaparty ukuthi sihlangane ngoba ukuhlangana kwethu lamanye amaparty yikho okuzayenza sikwanise ukukhipha iZANU-PF. But mase lama leaders anjalo ku-People First afuna ukuthi thina silwe sisoda singabambananga labanye. Yabubona ukuthi abantu laba abakuthandi ukuthi iZimbabwe iphucuke abalandaba labantu ukuthi abantu bona baphila njani. But nxa sebephumile sokuzaba lesikhathi sokuthi sihlalisane labo MDCT labo PDP lamanye ababandla sikwanise ukubambana sikhiphe iZANU-PF ngoba into esiyifunayo thina njenge-People First yikukhipha iZANU-PF esihlalweni sibe sesisiba lempilo engcono after 2018 eZimbabwe.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo olwabatsha lolo
bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Khulani David Ndlovu olilunga lebandla leZimbabwe People First. Lo ngomsakazo weStudio 7 sisakaza singapha eVoice of America eseWashington silethemba lisibamba kakuhle kumagumbi womane womhlaba. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabonga ngiyamukela labala lezi uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Upheteni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele indaba yemali. Ngiyakwazi le indaba elethi ukuthi abantu abaningi bathi mina ngisayi echurchi ngenxa yokuthi imali yami iyadliwa khona ngalichurchi. Kuba zenkulumo eziningi nxa kumayelane kukhulunywa ngemali, ukukhipha kweshumi, ukukhipha iminikelo, ikakhulu kuyabalwa. Ivesi lechapter leyenza ibala lepho kuleli abaningi bajayele ukubala. Ngizabala lami uMalakhayi ichapter ka-3:10 uthi yena, lethani konke okwechumi endlini yami ukuze kube zokudla endlini yami, njalo nibonani liphuthume libone ukuthi kumbe mina inkosi yamakhosi angisoze ngivule na ifastela lezulwini, ngithululele phandle izibusiso ezokuthi awusoze uthole indawo yokuthi uzibeke zonke zikwane. Lapha mbale kuMalakhayi chapter ka-3:10. Okokuqala, njengoba ngikhulumile ukuthi nxa kufika endabeni yemali, abantu abaningi bajayele ukulandelela lo mbhalo ethi lingabi izigqili zemali, lingathandi imali kakhulu livelebe isigqili semali. Kodwa laphana sasinanzelela ukuthi uNkulunkulu wayengatsho ukuthi lingabi le mali, kodwa wayesithi ukuthi lingabi izigqili zemali. Ngakho lapha into yokuqala kumele sikhayele ukuthi uNkulunkulu wasinika umlayo wokupha. UMalakhayi chapter ka-3:10 yanengiyibalile uthi yena, lethani okwechumi endlini yami. So okokuqala kusho ukuthi uNkulunkulu wabeka engingathi khona indlela yokuthi wabeka inani alikhangelele ukuthi umuntu alethe okwechumi. Okwechumi kithi kungaba ulethe okwechumi ngokwemfuyo zakho, ungalethe okwechumi kulokho okulime emasimini, ungalethe okwechumi kumrholo wakho. Kutho ukuthi kumele uhambise lapho khonza khona. Yilona lo umuntu ohlala lapha eZimbabweni yakhola ukuthi ule bandla lapha yilo khona. So ibandla lapho yakhona yikho lapho othatha khona okwechumi kwakho ukusa khona ngalo. Awusoze ukuthatha ukuse kwezinye indawo kumbe sithi kumbe kulo mfundisi otshumayela kakhulu omthandayo ongasomfundisi wakho ukuse uthathe okwechumi ukusa khona ngalo yakuphambanisile. Kumele uthathe okwechumi ukuse lapho kulo mfundisi wakho khona ngenxa yokuthi yikho lapho odla khona, yikho lapho othola khona umuntu okunika ukudla kukamoya. Okwesibili njalo ngiyananzelela ukuthi laphana uNkulunkulu uthi letha endlini yami, kutho ukuthi laphana ukhangelela ukuthi uwona umuzi kaNkulunkulu singathi amabandla alezidingo eziningi. Kulo mfundisi yabe ekhonapho onguye osebenza ukukhangela ethandazela abantu, ishumayela abantu, kumele ukuthi okwechumi bekhela nxa kulethwa yikho okusetshenziswa ukuthi kugcine umfundisi. Lokuthi kusetshenziswe kwezinye isikhathi abanye bathi hayi yonke ayiphiwe umfundisi, kwezinye isikhathi sokuthi kuhamba ngokuthi ibandla linalikulungisa njani. Kuyabe kunjalo kuyisikhathi sokuthi ingxa ibandla lilezinye futhi izidingo. Nxa umfundisi sephiwe lokhu ake kuphiwe izidingo ezinye ezikhona phakathi kwebandla sokusetshenziswa lokhuyana okwechumi ukuthi zenze njalo. Ngiyananzelela ukuthi njalo kuqakathekile ukuthi lathi thina abantu abangabafundisi kumbe engathi amakomiti abekhangele lokho bethole indlela yokuthi kube mgcebo ukuthi kungene imali engakanani, isetshenziswa njani, wonke umuntu abekwazi khonokho. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi iyanceda ukuthi abantu bebona ukuthi amabandla ngapho nguthatha imali zabantu ezisebenzise kuphela. UNkulunkulu ukhuluma ngezibusiso ezibuyayo nxa ubhadala kumbe ukhipha okwechumi.
Akuyigqibe mfundisi.
Izayigqiba ngokuthi qakathekile ukuthi namhlanje sithandazele. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi izulu belisina, abanye bayagula, abanye bezimkhuhlane, njalo-ke abanye baqalise izikolo eziphezulu, imfundela ezikolo eziphezulu abantwana bezikolo. Ngakho sikubathandazela sibabeke ezandleni zikaNkulunkulu. Siyathandaza baba, sithandazela abalaleli bethu, kulaba abagulayo, kulaba abakhathazwa izinto eziningi. Siyathandaza ukuba ubaphilise njalo ususe yonke imithwalo engabi khona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
silethemba libo sisekileke ngalombhalo
lapho izingumvungu zivise impilo yami no bubi bujangile umlingi esenkoba ungikumbule ungikumbule wenkosi ungikumbule mina wena wenkosi ungikumbule ba ungikumbule nkosi osi yami ungikumbule nkosi yami Lapongi welulwa
Vilabalukuzu
lagalalo Lapongi zingozi zalo Zisongu ungi kwinya
Ngikumbule mina wena wenkosi Ngikumbule
ngikumbule nkosi
Osi yami
ngikumbule nkosi
Osi yami
ngikumbule nkosi yami Lapho izono
izono za
Sinzime befundwe
We baba
Sisuse wena baba
Wena
Uthula ngomsawa
Ungikhumbule mina Wena
wenkosi
Osi yami
Ungikhumbule nkosi
Ungikhumbule baba
Ungikhumbule wenkosi
Osi yami
Ungikhumbule wenkosi yami Lapho imihla yami
Imihla yami
Ngiba emhlabeni
Be baba
Angikubone nkosi
Osi yami
Ngikubukele kuwe
Ungikhumbula mina
Ungikhumbula nkosi
Ungikhumbula
Ungikhumbula nkosi
Osi yami
Ungikhumbula nkosi
Osi yami
Ungikhumbule nkosi yami Ta la 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 la
Osi yami
ungikhumbule nkosi yami Amen
Haleluya
Amen
Nga mambazo amnyama Black Mambazo behlabela ke kamnandi lamhlanje kulelanga lesonto bathi bona ungikhumbule Singakehlukanisi kangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Kambe eZimbabwe kudingakala umuntu ofana loMalema lebandla lakhe le-EFF na. Kwaneloko lamhlanje, olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.